manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 21/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City, hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zambia yomhangarira Zimbabwe kusadak neAfrican Union mushure memashoko ainoti ndeyekuisvokosva akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusangano wavakaita navaVladimir Putin mutungamiri wekuRussia.
Iri tariro yangu ndeyekuti dei tachiwana vechidiki vacharongedzeka nematsimba akadai vachaona kubatwa kwebasa rakaitwa nemurandakadzi azorora
mutori wenhau westudio 7 Lucia Sini aradzikwa nhasi muHarare nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzakasungwa nekuitwa kafira mberi nemapurisa dzodzoserwa mutirongo zvakare kusvika svondo rinouya iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muZambia vamulambo haimbe vaudza dare reparamende ravo kuti vakumbira veSADC neAfrican Union kuti vapindire pakusvokoswa kwavanoti kwakaitwa nyika yavo neZimbabwe nekuda kwemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa apo vaiita musangano nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin musi wa6 mwedzi uno. Vamunangagwa vakabuda pavideo vachiudza vaPutin kuti vaida rutsigiro rwavo sezvo Zambia yave kukonzera kusagadzikana muZimbabwe nekuda kwekudyidzana zvakanyanya neAmerica. Asi Zambia inoti inoda kuwirirana nenyika dzose kusanganisira iyo Zimbabwe, America neRussia yacho. Taedza kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Zambia yati yakabatsira Zimbabwe munguva yehondo yerusununguko uye ikatokurudzirawo kuti zvirango zvakatemerwa ivo vamunangagwa nevamwe vavo zvibviswe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi mutandiri vanoshanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALOM.
Zambia zvayaita yaratidzawo kuti vanonzvisika machannels ekuadresa magrievances kana kupokana nedzimwe nyika. I think kubva pakutanga pakataura President Emerson vaina vaPutin zvavakataura Zambia yakati aiwa ticharesponda nenzira dzakafanira and ingofungidzira kuti zvakakosha kuti nyaya idzodzi dziadreswe. Ndinyatsonzwisisi zvangu kuti sei hurumende yeZimbabwe yaramba yakatsimbirirana neZambia kunge vari kuda kutsvaga kurwisana neZambia kana kupopotedzana neZambia.
Zvii zvamungatarisira kuti zvingaitwa neSADC neAfrican Union?
Chatinofungidzira uchofanira kuzoitika ndechekuti SADC neAU zvinofanirawo kuratidza kuti zvine mazino zvinokwanisa kuadresa machallenges anenge achisesana nedzimwe nyika sezvakaita izvozvo zvokuti tensheni yacho yaramba ichingokura ichingokura. Hazvidi kudaro kuvavakidzani ndosaka ndichifungidzira kuti Zambia zvayaita zvakanaka pane kuti irambe ichivaitewo zviri kuita Zimbabwe yotangawo kungopopota nekwaiye. Ndofungidzira machannels avashandisa machannels akanaka. Challenge inozongouya ndeyekuti SADC ine mamekanizimu here kuti vamunangagwa pavanenge vachicheya SADC vasazoenda fiesta.
Asi tichitarisawo izvo zviri kuitwa neZimbabwe yaisangofanira kungokumbira regerero here panyaya iyi kuti nyaya ipere nekuti vanenge vari kuti pakangovhiwa chidembo paruzhinji nyaya iyi yaifanira kutaurwa pasina vatori venhau.
Tofungidzira kuti kubva mumaonero edu edu muoparetero unoita nyika yeZimbabwe atingiri ritori dambudziko rekuti zvinotaridza kuti vanotonga kuZimbabwe vakazara nechimwe chimbindindoga chekuti hatiudzi zvekuita.
Nyanzvi munyaya zvematongerwo enyika vamujodzi Mutandiri vanoshanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office kana kuti SALO vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mutori wenhau weStudio 7 Lucy Asini uyo akashaya nemusi wemuvhuro aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest muHarare. Hama, shamwari nevezvematongerwo enyika vapa uchapupu hwekubata basa nemazvo kwaaiita. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vatsanangura mushakabvu semunhu aive neushingi, rudo achigona basa rake, uye vakadzidzisa vechidiki vakawanda kuita basa rekutapa nhau munyika. Mutungamiri wesangano rinomirira vatapi venhau vechidiki munyika reYoung Journalists Association of Zimbabwe, Valeopold Munende, vaudza gungano parufu kuti vakadzidza zvakawanda kubva kuna Lucy.
Should make the job lighter for my young journalists. So the story is that you have done one of the other two notches that I have job. You guys are
Mutapi wenhau zvakare aive shamwari yaLucy Sofia Mapuranga ati musi akabatsira vatapi venhau vakawanda zvekuti zvichanetsa kuvhara vendera Asia.
Mukadzi yanga akashinga mbasa rake. Mukadzi uyu anga ari focused in her work. Sevatori venhau kunyanya isusu vechidzimai, we learnt a lot from Lucy. Kana wanga uri munhu aida hako kudzidza, waidzidza. And ndinoda kungokurudzira kune mamwe majournalists esasar kuti let's reflect and tishandise zvatakadzidziswa naSis Lucy in our work, and I'm sure we'll make it.
Vamwe vakashanda naLucy kuZBC vanosanganisira Elizabeth Chengetana Tilda Moyo vati varasikirwa nekushaika kweshamwari yavo iyo vatsanangura semunhu aiita basa rake nemazvo kubvira kuZBC. Tilda ati,
ndangotenda Mwari tichivimbawo vana vechidiki mapindawo muindustry yejournalism, ndofunga madzidzawo zvakawanda uye nemashandirwo azvinoitwa uye nededication yamunofanira kunge muinayo mubasa. And remember, it's not just about kushanda kuti nditambire.
Masangano anomirira vatapi venhau munyika anoti Zuch, Misa neMedia Center atenda basa guru rakaitwa naLucy kusimudzira kutorwa kwenhau asingaite zveuori. Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vakurudzira vatapi venhau kuti vatevedzere matsimba aLucy.
Iri tariro yangu ndeyekuti dei tachiwana vechidiki vacharongedzeka nematsimba akadai, vachaona kubatwa kwebasa rakaitwa nemurandakadzi azorora.
Vaimbo vemutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vati zvakakosha kuti vatapi venhau varemekedzwe munyika nebasa guru ravanoita.
Murere kwaLucy zivai kuti isu tiona kamba, isu tinorespekta legal, isu tinomusaluta, tinomuselebreta. We give her the assurance kuti Comrade Lucy, a veteran journalist, ziva kuti isu hatizodududzi. We are going to finish the unfinished business of democratizing Zimbabwe.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiri webato reLabour Economic African Democrats, Amai Linda Masarira. Mushakabvu asiya vana vaviri. Vakuru venhepfenyuro yeStudio 7 vatiwo varasikirwa nemutori wenhau ainge akazvipira pabasa uye akashandira nhepfenyuro iyi kubva muna 2008. Ndaka mira Studio 7 Marare, Dini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change va Johnson Timber ne vamwe vebato ravo vanodarika makumi manomwe vakasungwa nemusi wesvondo vacharamba vari mutirongo kusvika svondo rinouya sezvo pasati papiwa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba. Vakasungwa ava vaida kucherechedza zuva remwana wemuAfrica kana kuti International Day of the African Child vari pamba pavatimba kuAvondale muHarare. Asi mapurisa akabva asvika pamba apa ndokutanga kuvarova zvakaipisisa achiti vaironga kuratidzira. Vebato rinopikisa reUnited Zimbabwe Alliance rinotungamirirwa namai Elizabeth Valerio nerimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International vashora zvikuru kusungwa kwevanopikisa ava vachiti kuvambunyikidza. Mugozeya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta revasungwa ava vaAgents Gumbo.
Vachishitira kange vati nhasi vachaudza vamwe vasakazi vaviri vachange vachipa umboho wekuti sine mhaka yei vachiti vasungwa vakawana bhee. Asi nhasi vatadza kuudza vachishiti vaya zvinova zvazokonzera kuti tienderere mberi tichipawo nyaya yedu tichipawo umboho hwedu wekuti sine mhaka yei vasungwa vachifanira kunge vachitongwa vachibva kunze.
Saka dare rati kudii nhasi ipanyaya yekuti vanhu vopiwa here mari yechibatiso kana kuti kwete?
Mapuchadhishinzo ose aitwa kare kuisha pamutongo waro kana kuti ruling yayo musi wechipiri vhiki rinouya. Zvinova zvinoreva kuti weekend yose vaJameson Timber pamwe chete nevakasungwa navo musi wesvondo yapfuura ino vacharamba vari muremand prison.
Ko vakakuvara vari kurapwa here? Zviri kufamba sei?
Nezuro dare rakapa mutongo kana kuti oda yekuti vose vakakuvara vakange vatakange taita chikumbiro kudai tikavatonge vari kuchipatara asi havana kupiwa bhel asi vakapiwa mukana yekuti vaende kuchipatara vanoongororwa vari kuchipatara nekuti vamwe vacho vakavhunika mitezo. Saka hazvigoni kuti varapwe vari kuchipa vari kuremand prison hazvigoni kuti varapwe vari muchidzarira asi vakanzi vari kuchipatara ikoko vanofanira kuramba vane vari pasi prison service.
Asi mune hurongwa here hwekutorera mapurisa acho ari kupomerwa mhosva yekuvarova matanho?
Hongu tine hurongwa nenyaya yekuti bumbiro remutemo haribvumidze kuti mapurisa chero paanosunga vanhu arove vanhu nekukuvadza vanhu.
Rimwe gweta renhengo dzeTCCC dziri muusungwa vaAgents Gumbo vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zviuru zvina vanonzi vanofa muKenya gore rega rega nekuda kwekurumwa nenyoka uye vamwe zviuru zvinomwe vanoguma vaoma mutezo. Nekuda kwekuparadzwa kwemasango vanhu vachivaka dzimba kurima kana kushandukawo kwemamiriro ekunze nyoka dzakawanda dzinonzi dzave kupinda mudzimba dzevanhu. Panonzi pane kurwisana kunotyisa muGaza pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas. Israel iri kukanda zvombo kubva mungarava dzehondo, motokari nendege dzehondo. Bazi rezveutano muGaza rinoti vanhu gumi nevaviri vaurayiwa nemauto eIsrael nhasi. Vamwe varimi vari kuchema chema kuti nyaya yeuori zvikuru muzvirongwa zvehurumende zvinenge zvakanangana nekuvasimudzira iri kuvadzosera kumashure zvakanyanya zvopa kuti varambe vachinonga svosve nemuromo. Semuenzaniso, pane chirongwa chemari inoda kusvika mamiriyoni makumi masere nemasere kana kuti 88 million United States dollars yakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekupa varombo kumaruva mbudzi kana kuti Presidential Gold Scheme isina kufambiswa zvakanaka. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugaro wekumhondorongezi vaNelson Chivavaya vari kuchema-chemawo kuti havasikunzwisa kuti sei vari kunzi vabhadhare zvakare imwe mari inosvika madhora 14 ekuAmerica kana vachida kupiwa gotora rembudzi.
Mbudzi takapiwa asi tikanzi tibhadhare mari inoita 14 US dollars yekuchengetedza mbudzi hono yatisingazive kuti iri kuenda kuti nekuti programu iyi ndeya president.
Mambo Chundu vaEbo Chundu vanoti
kudoku nenyeye mari hatina mari machi saka hakuna
vakapiwa basa rekutenga mbudzi idzi inhengo yezanupf central committee vaMike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu. Akuru mashoko kuvatori venhau, komisheni inoona nezveuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti mari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti US$40 million yakapiwa vaviri ava yakashandiswa kutenga mbudzi shoma shoma, imwe yakawanda ikatengeswa dzimba nemotokari pachiitwa zveori. Hatina kukwanisa kubata vaviri ava kuti tinzwe divi ravo. Chirongwa ichi chakanangana nekusimudzira varimi vekumamisha vakwegura shirikadzi vakaremara nenherera uye vaifanirwa kupiwa mbudzi dzinodarika zviuru mazana makumi matanhatu nemakumi matatu nemaviri kana kuti 632,000. Chirongwa ichi chakaparurwa navamunangagwa mbune kuchipinge muna 2022 vachivimbisa kuti maruva ose zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 aizopiwa sheshe gumi nenomwe uye hono imwe chete. Mbudzi idzi dzaizotenderera mumusha sezvo painongoita mbudzana inobva yaendeswa kune imwe mhuri. Mukuru mubazi rezvekurima mudunhu remashonaland west amai Ethelini Ndoro vanoti havasi kufara neuwandu hwembudzi dzavakapiwa.
Yado second year running na last year dzakanguya zviri 40 dzakapiwa pakaisa presidential rado uko, saka hatina mafigures hatingoshanda neraudshige kuti 6,000 that we don't know when they will come.
Amai Ndoro vanoti mumwe aiva pambudzi ndiva Chimombe.
Ini handizitengesa puwani contract dzeni vana one of them was Chimombe but handizi kuti yakanga iri kampani iti yanga yakapika macontracts akaitwa neministry.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Jiri vanoti havazive kuti vanhu vakapiwa mbudzi vangani chaizvo, asi kune vashoma shoma vakawana mbudzi idzi vakaita saamai Sibongile Wata vekumakonde kumashonaland west vanoti chirongwa ichi chichavabatsira.
Chirongwa ichi chembudzi chakanakira kuti madzimai ekumaruwa anokwanisa kuzvimiririra because I understand kuti upenyu hwekumaruwa huri pakurima nepakupfuma kwezvipiwo zvinosanganisa even pakuhuku doro idzombudzi dzichisvika kuiven mombe.
Amai Wata vanoti nyaya yekuti mbudzi ikabereka yopiwa mumwe inosimudzira vanhu vakawanda. Mumwe mugari wekukariba muzvari Hezo Jonasi vanoti chirongwa ichi chakakosha zvikuru kumadzimai anowanzosiyiwa mumabasa ebudiriro munyika.
Vamwe vakadzi vazhinji vamasingagoni kana kuzvishandira asi apa unoda kweprogiramu yatakapiwa projekti tikuona kunge ichasimudzira madzimai akachiwanda.
Hurumende yaitiwo dzimba mazana matatu dzakapiwa mbudzi kumatebereland north nesouth, asi nyaya yehori iri kukanganisa zvirongwa zvekusimudzira varimi zvakaita sepfumvudza nechecommand agriculture. Bazi rezvemari rinonzi rakarasikirwa nemabhiriyoni matatu nekuda kwechirongwa checommand agriculture. Ndakamirira studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munao zvemitambo, Zimbabwe Olympics Committee inoti parizvino pane vatambi vemitambo yakasiyana siyana vashanu vakwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi eOlympic Games ari kuitwa kuParis kuFrance mwedzi unouya. Vatambi vakwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi aya parizvino vanoti vamhanyi Isaac Mpofu, Tapiwa Makarao, Rutendo Nyahora na Makanaka Ishe Charamba, Steve Cox anoita zve rowing. Mukozi ane zvenyaya iyi Marvelous Mutsanganya uye weStudio 7 abata vari kutungamira chikwata ichi kumitambo iyi varingisai mapondera.
Kari zino watambi wedi wa kwanza kutuwa enge ya chenda kuma Olympics vashanu kine wanaratona anenziye Isaac Mpofu murumano manya ama vengu kisipenza ya chenda na marathon kuta anuita jena bozi vezi kepe anenzi Steven Cox uwe anuaga qualifier kese hete ufutu za gari wanuita jena manyezi kikati na sports field mima 200 meters kune mkuma naripo aga qualifier ya pakari ipapo kune jena mkana mwete te maratona nyawora anuwa ya chenda ya chenda akamirira vamhanyi vechidzimai akakwalifaya kunge achienda. All in all, parizvino tine vatingati masportsmen vashanu vakakwanisa kunge vachitivarinomirira Zimbabwe. Tichiri kutarisira kuti pane vamwe vachauya kubva kusini haisati yapedza sini iri kupedza iyo musi wa24 June. Saka tichiri kutarisira kuti pane vamwe vaviri vatatu vachange vachigena chikwata chedu ichi.
Chikwata chezimbabwe chichasimuka rini kubva kuZimbabwe makananga iko kuFrance?
Maasumukire dano kusiyane zvichienderana nekuti makompetition akamira zvakadini. Inini chemutungamiriri ndichatanga kuenda naadministrator tofanha kusvika kumusi wa18 July. Ndoba tinotarisirwa kunge tasvika. Zvino vamwe vedu ava vatanga vanyati vamwe vari kutofanira kugadzirira magengo ari kuGermany vatanga paugermany ikoko vakananga kuParis. Vari muno muZimbabwe vachange vachisimukawo vachiuya zvichingodaro zvichidaro. Zvinenge zvichienda nekuti makompetition avo ari kuitira papi akamira zvakaita sezvo.
Makwikwi aya akareba zvakamira.
Makwikwa yacho aita iwo kubva musi tichatanga kuti makwikwa yacho atanga kubva musi wa 19 kusvika musi wa 12 August ndokureba kwakaita, asi pane akasiyana-siyana anenge achiitika pamakwikwa aya pamhando nemhando dzakasiyana.
Avo vanga vari mutungamiri wechikwata chezimbabwe chaenda kumakwikwi maOlympics kuParis varingisai mapondera vachitaura naMarvelous Mutsanganya weStudio 7 vari muHarare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sidzese maswera sei aiwa inda swera zvangu ndirimo muno muZimbabwe zvangu. Inini ngada kutaura mupanyaya yekuti avari kuzi vakaita huri vakutsvagwa ne anti-corruption ana chivayo nana nhinga idzi nyaya dzadziende kumberi idzi.
Pa Studio 7 muri sei zvinoitwa nachivhayo hazvina kunaka. Chivhayo asati daro vedu echiwa 40 miliyoni vakomana dei yakaiswa muzvipatara vakomana vanhu vasadaro vanhu vaizi vanopiefa vanoitireko kudaro vakomana hei mutiudziro MP wekusanyati uko kuti kambamura kuti network vedu asadaro kambamura vakomana.
Pastudio 7 makadiko anajonga makadiko inini ndine zvinondombo ndinetsa wenyu panyaya yemapurezidhendi Zimbabwe. Ini ndinomumwe wachigiri wezanup f but zvimwe zvacho zvaakuita nemapurofesa edu munyika medu ka zvimwe zvacho hazvizoiti zvaakunyadzisa. Ndakabatikana chaizvo namai ava mai vechikuru vachinzi varohwa nemapurisa. Mapurisa emunyika medu hasisina respect. Ndakaonzwa kubatikana ndiri mumwe mutsigiri zvangu wezanu asi zvimwe zvaakuitika munyika medu zvaakunyadzisa. Ndipe mai chigaba zvangu ndiri pano pagoko apa.
Masoja nemapurisa akaramba akapeta maoko achitengwa nemari hakuna kwatinoenda senyika. Dai masoja apepuka mapurisa aremekedza zvido zvevanhu vanotungamirira mapurisa nevanotungamirira masoja vanofanirwa kuvhurika kumeso vasatevedza zvido zvemunhu 1 avo vejudiciary ngavaremekedze kodzero dzevanhu Mutemo usingatarisi kuti wabuda muimba ipi. Tarirai zviri kuitika ku South Africa. Zvinodadisa uye ikonomi yavo muchaona ichikwira. Kwete zvekungotaura kuti nyika yedu ikonomi yedu iri kukwira. Kana kuzvitutumadza nekushandisa masimba emasoja kana kuti mapurisa. Zveikonomi kugadzirisa ikonomi hazvidi nharo. Zvinoda kugara pamwe chete kwete zvehutororo. Hazvinyukuri nyika mukanwa mamupere.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga.
Ichi waza Friday my darling.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo weR&B Zim Denso Kudzai Sigauke anozikanwa neremagitare rekuti Sisianti. Ngatinzwe hurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7.
Takatanga zvema gitari in 2012.
Ah, 2012 wanga uchiri mudiki iwe. Vabereki vakazvitambira sei?
Vabereki vangu from day one brandishiri mudiki, brandishiri ka 2-year-old say. They knew kuti this is what I wanted to do because ndaigara ndichimboti mama, daddy, one day ndichaita munyimbi mukuru. So yeah, the day came kuti ndite music yacho na vakangondipoma blessings avo and they've been supportive ever since.
Veruzhinji vari kuitambirawo sei mimhanzi yamurikurova?
Hey, vanhu vari kufarira the new song Need Your Loving that I just released. Vari kuifarira zvekuti and I'm so blessed right now. I'm so grateful. We like to get down, 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 down.
Matambudziko aunosanganawo nawo ndeapi?
My challenges that I've been facing are mostly financial. Vision yandinayo inoda a bit of ka big. So that's been my challenge, but I'm getting there slowly getting there.
Ko vanoda kukubata vanokuwana kupi?
Vanoda kundibata, they can find me on social media, Facebook, Instagram or TikTok at @cyantisix. Alternatively, vanogona kunditumira an email cyantisix@gmail.com.
Was a Friday chimbotipakanzwisa kadigidige.
Okay, so this is a single inonzi Need Your Loving.
Oh, I need your loving. I just gotta have your loving, my baby. Oh, I need your love. Come give it to me. On and on and on and on and on and on along. Oh, I need your loving. Yeah, yeah. Oh. I enjoy the song.
Kambo kanonzi Need Your Loving kubva kuna Kudzai Sigauke kana kuti Sisianti. anga achitaura ari parunare na Ivan Zininga we Studio 7 ari muHarare. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu che Live Talk apo tiri kutarisa nyaya yekusungwa kwenhengo dzeCCC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyamira Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.